ziyu uwe gumiguri chino cherecheza breast cancer zvakanyanya secancer association of Zimbabwe muzimbabwe tine tichidzidzisa vanhu pamusoro pegomarara remazamu kuti vangachengetedza mazamu avo sei uye kuti vangaongorora sei kuti vanganga kudaro vane gomarara remazamu uye tine tichitorawo mukana uyoyo kuti tidzidzise vanhu kunyange mumaruwa kuburikidza nemapepa nawo nezvimwe zvakasiyana siyana zvokufambiswa kwemashoko kuti tidzidzise vanhu nezvegomarara iyi uye tinoritorawo semwedzi wakakosha zvakanyanya nokuti mwedzi watinofanira kucherechedza vakararama kana vari kurarama negomarara iri
tine zvirongwa izvo zvakare zvokuti madzimai aongororwe kuti kenza yemazamu ibatwe isati yapararira nomuviri nokuti dambudziko riri munyika yezimbabwe iko zvino nderekuti zvikamu makumi masere kubva musana zvevanhu vanobatwa vaine kenza vanobatwa yapararira nomuviri zvobva zvaita kuti idhure zvakanyanya pakurapwa kwayo uye kuti inetsewo kurapwa ichipera saka tinokurudzira kuti madzimai aongororwe kenza yemazamu saka nesuwo pacancer association of zimbabwe muguta reHarare tinoongorora mazamu uye tinokurudzira kuti madzimai auye nouwandu hwavo kuzoongororwa vanenge vari muHarare nemunzvimbo dzakapoteredza vanenge vari kurewo vanoenda kuzvipatara zviri pedyo navo kuti vaongororwe
zvii zvamungakurudzire kuti madzimai aite panyaya yegomarara iri rezamu uyezve zviratidzo zvimwe ndezvipi zvingange zviripo munhu asati aenda kuchipatara zvaanogona kuona semudzimai kana munhuwo zvake
tinochikurudzira kuti naivo madzimai pachavo vaongorori mazamu avo vamene vachitsvaka zvimwe zviratidzo zvingangodaro zvichinongedzera kugomarara remazamu kana vachinge vazviona zviratidzo izvi ndo pavangazoenda kuchipatara chiri padhuze navo zviratidzo izvi zvinosanganisira kuita mapundu mumazamu uye kurwadziwa muzamu uye kubuda kana tumvura kana ropa paminyatso nezvimwe zvakawanda zvavangangoona zvinoratidza kuti pane zvashanduka pamamiriro emazamu avo kana vachinge vazviona zvakakosha kuti vaende vandoongororwa kuchipatara chiri pedyo navo uye kuti kana iri kenza yemazamu kuti ionekwe isati yapararira nomuviri zvive nyore kuti irapike tinokurudzira zvakare kuti vanhu vangava mumabasa kana mumakereke kana munzvimbo dzavanoswera vaite zvirongwa zvatinoita zviya zvokupfeka ruvara rwepingi uri mucherechedzo webreast cancer saka kazhinji isu vebazi recancer association of zimbabwe tine tichiti vanhu vanopfeka zvepingi vobva vapa rubatsiro kuvanhu vanorarama necancer muchirungu tinoti wear pink and donate iri nzira yokuti tigone kuwana mari dzokubatsira avo vanenge vachirarama necancer saka hongu tinodzidzisa vanhu uye tinokurudzira kuti vascreenwe asi zvakadarozve tinokurudzira kuti vanhu vape rubatsiro runoita kuti avo vari kurarama nechirwere checancer varerukirwe pakurarama kwavo pangava pakuwaniswa mishonga yekurapwa kana kuwaniswa zvimwe zvavangada pakurarama kwavo panguva iyo vaya vanenge vachirapwa gomarara remazamu ndo zvimwe zvezvikuru zvatinokurudzira.